Vachipa umbo wavo commission ii nasi, mnyori mkuru mboka reve shidikire MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa, Valav Mochinoputsa, vati avaoni commission ii chikwanisa kuita basa rayo zvakanaka, sezvo dzimwe nhengo dzecommission ii dzine divira dzakarerekera. Vachinoputsa, vati avaoni dzimwe nhengo dzecommission ii dzichiita basa radzo nemazvo, sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati amai Charity Manyeruke, inhengo yeZANU PF inozivikanwa, uye havatarisiri kuti vangakoshesa umbo huchange huchisungirira bato ravo, pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatiwo vaLove More Maduku, munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi, uye amai vembai Nyemba, munhu anogara achingogadzwa mumabhodhi akawanda nehurumende yavaMnangagwa. Nokudaro, vachinoputsa vati maoko evatatu ava, akasviba kuti varambe vari mukomishen iyi. Zvataurwa navachinoputsa, zvatsinirwa navaIslam Madosi, vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinzi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu vino vemacommissioners vedu ari mucommission iyi vemuZimbabwe, vakaita sana mai Manyeruke, vana Mabhiza, vana Professor Love More Maduku, nemhaka yeProfessor Malove More Maduku, vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera, vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini, zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini, vanhu vapondwa nemasoja? Endi haisiri zvekuti chivande, masoja ndiwo akapo, nekuti vanga vakapfeka mbatya dzechiuto. Muno muZimbabwe tinozviziva kuti hazvidini, hazvitenderwi. Chero muimbi uya anonzi Japuresa wakataudzwa kunzi hafaniri kudini kudzipfeka. Saka zvakaitwa nechii? Nemasoja.
VaMadosi vati vaMnangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pecommission iyi, sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndivo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vatiwo ongororo riri kuitwa necommission iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMnangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwokuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMnangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura, kuu ikuu, hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndivo vakatsveta chii? VaMnangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda mucommonwealth, ava kucolonial masters. Handiti naizvozvo varifa kunge vakachena. Saka kuchena kwavo ndekwekuti havane chekuita nekupfurwa kwavanhu, asi ivo varivo vanechi, vane masimba ekuti muto enda apo, muto usaenda apo. Dai vakatoisa commission of inquiry pavakaputitsirwa nebhomba musi wa20 Chikunguru kuwhite city stadium, kwakanga mauto ndiwo ane mukana wekuwana futi nemagrineti.
Asi sachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante, avo vaimbova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana, vati vaMaduku, amai Manyeruke pamwe namai Nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomisheni yavo. Saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo. VaMaduku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa.
Iyo haisi nyaya, vanhu vatora zvekuti kwanzi hatisi vanhu vakatitwasa. Vanhu varikungoita zvokungonakidzwa nekuti pane chinhu zviri kungoitika munyika, vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda. Hapana kutisatwasa kwandingaita, handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita. Saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tinenge tiri vanhu vakadii. Asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti Maduku akadai, ifungwa dzake munhu iyeye. Hatingogariri kuita izvozvo kuti hanzi tari kushanda zvinhu zveZANU PF. Tiri kuita zvinhu tinenge tichashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa ravo Munangagwa izvozvi? Aiwa kwete, ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina. Pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo. Ini saLove More Maduku ndotoona zvakanaka kuti titarise kuchii chakaitika, zvingazodziviririka sei ramangwana. Saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti tiite basa nemazvo.
Mumwe wavapa humbo wavo commission iyi vasake mutimtema avo vanove chipanga mazano chezve mitemo musangano revashandire Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vati vakapindwa nemabhodhoro mumaziso mushure mekupfurwa kwakaitwa mahwindo emahofisi eZCTU pamirizhonga iyi iyo vari mukati memahofisi aya vati vanhu vose vakakuvara kana vane hama dzakafa mumhirizhonga iyi vanofanira kuripwa izvo zvatsinirwa navatinei zhuwawo avo vakashayikirwa nemukoma wavo vabrian zhuwawo mumhirizhonga iyi vazhuwawo vati mukoma wavo vairarama nekutengesera pakati pedhorobha
ndine chikumbiro changu ndechekuti dei tagona kudetserwawo pane mhuri dzatakasiyirwawo
Vafakazi vazhinji vapa ufakazi nhasi vati zviri pachena kuti masoja ndiwo akauraya vanhu musi uyu sezvo pane mavhidhiyo akabuda achiratidza masoja achiridza pfuti musi uyu vamadhuku vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti vari muchiuto vachapa humbo hwavo kukomisheni yavo mangwana
vachauya vekuchimuchiuto vachauya vachipa humbo asi kurongwa kwatakazviita ndekwekuti tinotanga tambotanga kunzwa kune vanhu vaiona zvinhu kuti zokwanisa kubvunza vechiuto kuti vazopindura zviri kuonekwa saka tiudziva kuti veruzhinji vaifunga kuti nyaya ingangotangira pakuenda pachiuto materms of reference atakapiwa napresident anotangira kure zvechiuto izvi zvinozouya pachi4 kuti chii chakaitika chii vanhu vanga vari mutown and then chechipiri mapurisa akaita chii chechitatu vechiuto vakaita chii saka vechiuto vanouya pechitatu Saka izvi zvizvi tine vanhu vakawandisa vanga vachingotaura kuti chii chakaitika ndo vatora nguva yedu yakareba saka tiri kungopushira kumberi vanhu vemilitary
zvichakadai komisheni iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi dzinosanganisira muzinda wezanupf mahofisi ezanupf muprovhinsi yeharare pamwe nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa komisheni yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi